Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikumi 27, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamunangagwa vanoimbisa vechidiki vebato ravo kuti vachaumba komisheni ichaferefeta nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava. Sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rinoti richaramba richienda kumabasa kwemazuva maviri chete. Tichanzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato reZANU-PF vanoti vari kutambira nemufaro danho ratorwa nemutungamiriri webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuti vachazivisa nezvekomisheni ichaumbwa kuti iferefete nezvenyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava vachifumura vamwe vakuru mubato iri pamwe nemamwe mapoka ehurumende kana masangano. Munyori anoona nezvegwara remusangano mubuka revechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti kunyangwe hazvo vasina kushandisa gwara chairo mukubatsira vanhu vakaita zveuori ava, vanofara kuti nyaya yavo yanzwikwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho guru ratorwa neutungamiri hwepamusoro mubato redu pamwe chete naPresident wedu vaMnangagwa rataridza kuti kunyange hongu tichinzi tinogona kunge takashandisa gwara risiro pakudoma vanhu mazita nedzimwe nzira, asi dare guru ragashira zvikuru kuti nhau yatakasimudza yehuori haina inzvimbo panguva ino uye pasi peutongi hwababa vaMnangagwa. Saka senechidiki toda kuti titende danho guru ratorwa uye tichivimba kuti vachapiwa basa rekuferefeta kana kucherechedza nhau dzatakasimudza vachaita basa nemazvo.
Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya iyi yasimudzawo mitauro kune vamwe vamakadoma mazita vatoenda kumagweta vachida kuti mutorerwe matanho. Muri kuutambirawo sei nyaya idzodzo?
Ayo hano zvagara zvinodzivikanwa mukoma kuti panotorerwa murume demo panosara matsune-tsune. Zvinhu zvataigara takaziva uye takatarisira kuti kana danho guru resera takatora rikange raitika hapana anorohwa chibhagira achingowira pasi asingazamewo kuzvibatsira kana kumiramira kuti abve mudambudziko raanenge ari. Saka senyaya iri pamberi pematare edzimhosva hatina zvizhinji zvatingataure, but taakungomirira kuti tigozonzwa kuti vekumatare vanoti kudii sezvo nyaya idzodzo dzichinge dzaiswa pamberi pavo. But senechidiki vemusangano wezano kuti kana asiyirira mabasa euori achiitika kwete chete kune vasimudza nhau idzi vachibata magweta avo, asi munyika yose tinoona kuti tinenge taparadza remangwana revana vedu uye kuti tinenge taita mbwende pageneration yedu. Saka hatisi kuzombodzora tsvimbo, tichangoramba takatsika patakatsika tichimboti pasi neuori.
Pane vamwe vari kuti PF imomo kurwa hondo dzezvikwata, munoti
sezvo vamwe vacho vasarudza nzira yekuenda kudare tinovimba kuti no zvakangonaka mbowo kune vanhu chero vatangosangana navo mustreet vanotibudisa ihumbowo nekuti vanenge vasina chekuita nawo. Saka tinomirira kuzobudisa umbowo hwedu kana tikange taenda kumatare.
Tingaona muchitaura mazita here vamwe vanhu vari kuita zveuori? Tichionawo vakawanda vari kuti makasiya vamwe vanotarisirwa kunge dai vakafumurwa panyaya idzodzo.
Zvazvinongoita mukoma ndezvekuti tine dambudziko revatingati maarmchair critics vekuti ivo vanenge vasina ichavanoita, vasina kana danho rimwe chete ravatora mukuzama kugadzirisa dambudziko, asi vanozvitora kuzviita nyanzvi dzekutaura zvinenge zvaitwa nevamwe kusoroporodza danho raitwa nevamwe. Kana vamwe vachifunga kuti hatinai kuita mataraka kwana aiwa tinozvigashira asi nokumbira kuti naiwo vanosungirwa zvakare kuti vafudzire mberi patakasiya vanoziva kuti vanoita mabasa iwo ratinga varambiri asi nokumbira kuti naiwo ngavatibatsire nekuvadoma semadomera atakangoita nekuti harisi basa redu isungu rekuti tingonzinotisi tinofanira kudoma isu takaita upedu kana vanhu vachiona sekunge tine patakasiidzira aiwa vakasunungukawo kuti vapedzise.
Avo vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanupf vagodfrey senengamu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7. Mutungamiriri wesangano revashandi vemuzvipatara vanoshanganisira vana chiremba, vana mukoti nevamwe reHealth Apex Council vapanganai chivese vanoti vari kuenderera mberi vachienda kumabasa kwemazuva maviri chete sezvo vasina mari yekuti vakwanise kuenda kubasa mazuva ose. Vashandi ava vanoti mari yavo yavari kutambiriswa yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba asi gurukota rezvavashandi amai Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuronga kuwedzera vashandi vayo mari mukutanga kwemwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachivese.
Pari zvino iye zvinoizvi Masivhu 7 zvose akangomirira zuva rakapromiswa nemutungamiriri wenyika kuti musi wa1 pane zvimwe zvingangoitika kuti pawanikwe shanduko maringe nemararamiro ari kuita Masivhu 7 kuti muhoro wavo pamwe vanenge vaine zvavanenge vaita kuburikidza neministry of finance.
Imi makakumbira kuti muri kuda kuwedzerwa mari?
Isu hatina kumbenge takumbira kuwedzerwa mari asi taingoti sevanhu mbenge vaitambira maus dollar uye hurumende zvayakaintrodusa interbank rate saka taida kungoti titi sarare yemunhu yaanga inayo previously paus dollar yoretwa neinterbank kuti ienderane padhuze nemapurize.
Asika taona hurumende ichivandudza mutemo kuti vanhu vangotenge nemari dzemaRTGS vachiti vari kuitira imi vashandi vehurumende kunyanya nekuti vamwe vanga kuti vanoda mari dzekuamerica chete zviri kushanda here izvi?
Sezvo mutemo uyu wakadzikwa mari mwezuro unouyo hatisati tingakwanise kutaura kuti zviri kushanda kana kuti hazvisi kushanda. Tarisiro yedu ndeyekuti zvinofanira kushanda nekuti kana taane mari yedu yemuno kwakureva kuti hapana anozongofumomuka mangwana achingoti nhasi rakwira rapakati. Iriyo shuviro yedu. Patisina chokwadi napo ndepekuti kovemasitoro vachaitwa sei kuti vasarambe vasikuomuka vachikwidza mapuraizi zvakare nekuti here taane dhora redu vacharamba vachingoita tsika yavo iyoyo.
Totarisawo kushanda kuri kuita vanhu muri kuenda kumabasa mazuva mangani?
Pari zvino takatenderana kuti tichangoramba tichimboenda mazuva mairi atakange tanga takatara paprevious meeting yedu yeprevious week saka tiri kukwanisa kunge tichingoenda mazuva mairi. Vanokwanisawo kuenda mazuva akawanda hapana chinenge chakaipa achiri kukwanisa anenge achingokwanisawo kuenda.
Saka izvi zvatenderanwa nevakuru vezvipatara zvakasiyana siyana?
Ya zvipatara zvakasiyana siyana zvinongozvitambirawo zvakasiyana maringe nematurirwa anenge vaitwa chichemo ichocho nevashandi.
Ko Health Services Board iri kuti kudii nekuti vashandi vashande mazuva mashoma?
Izvo takabvira tatotenderana kwatinoti kubhaipataiti tei takambobvumirana mazuva anoita matatu pasvondo saka takazopa chichemo kuti mazuva matatu achagoneka mari yacho iri kurumidza kupera yekuti uye kubasa.
Mutungamiriri wesangano revashandi vezvipatara reHealth Apex Council vapanganai chivese vange vari parunhare muHarare. Zvichakadaro, munyaya dzezveutano, nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa Dr. Stembile Mahlatini vanoti havasi kufara nezvavari kuona muZimbabwe maererano nekurapwa kwezvirwere zvepfungwa. Dr. Mahlatini vanoti Zimbabwe yaidai yakaisa zvirwere zvepfungwa pamusoro soro pezvinhu zvinofanira kugadziriswa kare kare. Hurumende inoti vanhu vanoita miriyoni muZimbabwe vane zvirwere zvepfungwa ichitizve iri kuedza kuti vanhu ava vabatsirwe asi pane dambudziko rekuti vazhinji havatsvaki rubatsiro. Dr. Mahlatini vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kushanda nesimba mukupa njere kuvanhu pamusoro pezvirwere izvi nekuti varwere ava vanosarurwa uye havabatwi zvakanaka. Tabata Dr. Mahlatini kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Unoziya ii hurukuro yekuti tinari takatanga kutaura nayo kubva kare nekuti zvirwere zvepfungwa zvakatanga kudhara dhara.
Chii chinokonzera izvi?
Kutanga kwa mental illness kana kuti mental health, you know, vamwe vanozvarwa na zvirwere zvepfungwa izvozvo zvatinoita zveschizophrenia, vamwe vanoti depression, imwe inenge ine anxiety, zvinenge zviri, you know, inborn yekuti vanozvarwa nazvo. But I think zvatiri kutaura iye zvinezvi, mental illness iri kukumba iye zvinezvi ka, ndinoiti nini iri main cause yacho inenge yatinoti helplessness kana kuti hopelessness, yekuti unopererwa kwekugumirirwa nepfungwa. Saka panogumirirwa nepfungwa, vanhu vanenge vashaisisisa zvekuita. As a result, pfungwa dzichakwanisa kunge what else can I do, chii chandingakwanisa kuita. Saka tinotanga kuona chii masymptoms manje atinoita a mental health, and two anenge ari most, you know, common anenge ari depression ne anxiety.
Tingaona sei kuti munhu ane chirwere chepfungwa?
Kazhinji kacho unenge wakutadza kuita zvinhu zvaunokwanisa kunge uchiita mazuva ese, kuenda kubasa, kumuka uchi, you know, uchifara nevamwe kana kutaura nevamwe, kunge uri pane vanhu, you know, vakawanda. Vazhinji vanongorekana vava kuti ndinongoramba ndichingochema vedu, handizi kuti misodzi inenge ichibudirei. Saka unoramba uchingochema kudaro. Vamwe havanotadza kurara, voramba vakangosvinura. Chinonetsa futi kuti ndinge ndichitsanangura kuti chirwere chepfungwa ka, because tikati chirwere chepfungwa taisa zvirwere zvacho zvese mubasket one. Saka ihope kuti pamuri kuteerera vateereri vanenge vachiteerera, munonzwisisa kuti munhu unyatsodiagnoswa kana kuti unyatsoudzwa kuti chii chaiko chauri kurwara nacho iwewe, chipi chacho chirwere chepfungwa, please ndapota. Zvinenge zvichidechi ndakagara nemi kana kuti makagara nevanhu vanorapa, you know, zvirwere zvepfungwa kuti unyatsozoitwa yatinoti diagnosis chaiyo chaiyo.
Izvo zvirwere zvepfungwa zvakawanda sei?
Zvakawanda. Zvakawanda sekurwara sezvirwere zvemwiri.
Dr. Malatini, zvimwe zvinoita kuti munhu aite chirwere chepfungwa ndezvipi? Chii chinokonzera chirwere chepfungwa chivepo pamunhu?
Nhamo palist yangu, kushaya pekubata, kushaya zvekuita inoita number one palist, because ukange tikange chitaura kuti nhamo ka kana pakushayika ka, unenge usingakwanise atinoti pachirungu mabasic needs ekuti ukange uine nhamo, that means haukwanisi kuwana chekudya, hauna kana pekubata, hauna kana pekugara, hauna kana uri munhu mukuru kukwanisa kuchengeta vana, pekubata nekuchengeta vana, hauna basa. Zvese izvozvo zvinokonzera chirwere chepfungwa, nekuti unoshaisisa pekubata. Saka ndinobva ndaisa kuti inhamo yekushaya.
Miriyoni revanhu vane zvirwere zvepfungwa vakawandisa, zvoitwa sei Dr. Mahlatini?
Hatoda rubatsiro. Saka iye zvino izvi ndofunga maarticle andiri kuverenga ari kubva kuvakuru vakuru kubva kunyika kweduka, hatina kana, you know, mari yakakwana inoiswa pakurwapa zvirwere zvepfungwa. Tine mari rudziri kuiswa kwese kwese, but hatisati tawana mari yakakwana inoiswa pazvirwere zvepfungwa.
Zvamunokurudzira hurumende kuti iite ndezvipi nenyaya iyi?
Ndinokurudzira hurumende kuti iite priority, kuti chiite chinhu chekutanga chekuti vanhu vakwanise kubatsirwa kuti vawane atiri kutiwo mabasic needs.
Avo vange vari nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa, Dr. Stembile Mahlatini, vari parunare kuOrlando kuFlorida muno muAmerica, vachitaura neStudio 7. Zimbabwe, the voice of America. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yekuti vaimbove mutevedziri wemutungamiriri wenyika vaPelekezela Mpoko vave kupiwa mari yavo yemulandigere mushure megore vabviswa muhurumende. Mudaily News mekare meya weGutare Harare vaHerbert Gomba vanoti vachabudisa pachena mazita evanhu nemakambani ane zvikwereti zvihombe kukanzuro yeGutare Harare. New Zimbabwe inoti sangano rinomirira vashandi reZCTU rinongoda kuti vashandi vabhadharwe nemari yekuAmerica kunyangwe hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwemari dzekunze. New Zimbabwe yakare inoti sangano retajamuka sesijikile rapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mazuva manomwe ekugadzirisa nyaya yemari richiti kana zvikasaitwa vari swa Juan Chikunguru. MuNewsday mune nyaya yomutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadoma Judge Charles Hungwe naJudge Nicholas Matonsi kuti vave majaji eSupreme Court. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangadiko vatepenyuri weStudio 7 aini ndoita wa Peter Katsande ndiri muPretoria. Zvaitwa newakomana wemaoria zitazviona iya zvakutotirwadza isati chatoziva kuti Zimbabwe chai chaiyo ii Zimbabwe ipi Zimbabwe rudzi chaiyo chaiyo izvi. Tokundikana pakutamba bhora, tokundikana pakurhana ikonomi, haizvo hazvishanzisisika izvi. Zvazvinhu zvaakuitika nevanhu veZimbabwe vosabhura tichavapuwa vanhu vacho vari kupa puresha pabhora abva auraisa game abva achiona kuti mukati macho zvinhu zvakaoma. Hameroti ndiko kwawaiti haatodzokera kumasemifinal, utosvika kumasemifinal, ndiko kumasemifinal kwawaida iroko.
Chirongwa chenyu chinoita ndiri mimwe tigonera kutandadza kuchamuteta kuti zivisa zviri kuitika kuti rambai makadaro nebasa renyu musadzokere kumashure.
Magadi zvenyu vashamarari veStudio 7, zita rangu ndinoitwa Silvanos Mucheri. Ndafanira nokupinda muchirongwa cheStudio 7. Ndiroda kutaura nyaya yemamiriro akaita nyika yeZimbabwe iri kutaurwa navamunanga kuti aintrodusa imwe mari. Kuintrodusa imwe mari ini ndokutsigira, but zvandisingatsigiri ndezvekurambidza mari yagara itori pabasa iri kutobetsera nyika vachirambidza mari isati yaakuzivikanwa. Which means zvava zviri beta kuti vaintrodusa mari yavo iyoyo yeZimbabwe, then vanhu kana vakuona kushanda kwayo ndopavanozosiya foreign currency achishandisa mari yavo. Don't case another churches, another pastors, another bishops. You can preach Jesus, then people they know. If you want to preach things which is good, unofanirwa kuparidza usingarambidzi zviripo asi uchiratidza kuti zvandinazvo zviri better than zvagara zviripo, kwete kurambidza vanhu nyika ine crisis yakafanana neiyi.
Makadi makadini vashamarira veStudio 7. Nemhuri yeZimbabwe yese ndinokumhuresai panguva dzino. Ini ndinoitwawo Mike Craig, ndinobvawo kuzakajerera. Ndinodawo kutaura panyaya yenyika yedu. Nyika yedu kuti ibudirire kana kuti tive nokunodya zvakanaka kana kuti tive nokunodzokera kumakare kwedu tichishandisa US kana Forex, chinongodiwa apa ndechokuti vatungamiriri vaviri vanoti vaMnangagwa naPresident Chamisa vanofanirwa kubatana kuti vaone kuti nyika inoita sei, kuti vaobatire panhu pamwe. Ndivo vanhu ivavo vakakosha. Wavari kungosiya iyeye President Chamisa ndiye une zvese, ngavambomupawo mukana.
Chande chiripo chaarerusika because vemabhizinesi ivo vanoda kukakuleta zveside ravo, vanotara side ravo, havatariri side reruzhinji because isu handisi notenga. Saka vakada kuda kutikomesera ivo voda kuti kwai zvitonga zvitengesewe nemaus kana nemarandi, isu tisinotenga tichitedi nemaRTGS ivo vorama. Ungari zvingaita izvozvo vamwe ndivanenge vachitotaura zvisingaiti. RTGS ndiyo inofanira kungototenga mari iyoyo kwete zvokuda kuti kwai hanzi kwai chii. Ivo vanoda kutarira side ravo, ngavatari masaidi ese kana kubvunzawo vanhu vasiri vemabhizinesi kuvakuti vanhu vasiri vemabhizinesi vovanoti kuti because tisinotenga ka. Ivo vakada kutora zvinhuko isizvo zvotoenda pakuti fosa titsvage marandi kana maes, but mari yedu tinayo yatitinayo tofanira kuti tishandise iyoyo, ndiyo tifanira kuti tishandise mari yedu.
Mangwanani mangwanani washamareri Studio 7. Nini ndoda kuiso maoniro angu ndinaitwa Maurice Makon. Maoniro angu anoti andichina confidence mu politics dzemuZimbabwe. Kozi katarisa kuzanupf kwacho iri kungounza confusion every time tichinjirwa mari tachinjirwa iyo. Iko zvinezvi makambani atinoshandira atomira mabasa nenyaya yekuti vachazivi kuti voita sei ndezvipi zvatinofanira kuita, saka taatombomiswa mabasa kuti chimboendai kudzimba motozokudedzai. MDC yacho iri kungosiya vanhu vachingoparara nekutambudzika. Vanhu vatori redi zvekare kare kuti vakangowana bedzi vanovati vatungamiriri wavo vachiti anonga izvi zvengazvichipera vanhu vanoda. But confidence yacho dzatopera. MDC yacho iri kuita nge project yezanupf kunzi nyararai musataurengo kurai kurai muri kure. Zvina zvazvichatibetsera izvi. Parongoda vanhu vane hushingi chete sananasaisanatajamukawo upenyu hwevanhu hwofamba hwoenda mberi. Ngadai Mwari atibatsirawo kumana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, taakutoshaya kuti totangira pano.
Tinokumbira kuti mugadzirise shuwa nyika tarwadziwa. Tinokumbira vestudio 7 batana nevanhu avo tarwadziwa serious. Nesimba tichina kana ri kutaura chaiko chaiko takuvarangu ye kuno kuZimbabwe. Zvakaoma nii ndiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokumbira kuti musatuka vanhu uye itai mameseji enyu mapfupi muchitaurawo zvakanaka kwete kukurudzira kurwisana. Mameseji enyu mazhinji tinotadza kumashandisa pamusoro pemashoko ekutuka anoshandiswa nevamwe. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga. Rimwe ramauto ari kurwisana muLibya rinotungamirirwa navaFayez al-Sarraj rinoti ratora guta reGaran riri kuchamhembe kweTripoli, iro range riri pasi pemauto anotungamirirwa naGeneral Khalifa Haftar. Chikepe chevanhu vanobatsira vamwe chinonzi Sea-Watch chekuGermany chapinda mugungwa rinotongwa neItaly chakatakura vapoteri makumi mana nevaviri vange vofira mumvura padyo nemahombekombe eLibya. Hurumende yeItaly yakati mwedzi wapera kuti ichatora zvikepe uye ichagozhesera varidzi vezvikepe vese vese vanotakura vapoteri ichipinda navo muItaly. Vanotsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato reDemocratic Party kuti vazokwikwidza neanenge adomwa nebato riri kutonga reRepublican Party kuita mutungamiriri weAmerica. Vari kuita gakava kana kuti debate izvozvi kuMiami kuFlorida. Pari zvino Democratic Party ine vanhu vanopfuura makumi maviri nevatatu vanoda kupiwa mukana wekukwikwidzira utungamiriri hwenyika gore rinouya ra2020. Tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College, Dr. Chipo Dendere, kuti vatudze pamusoro pemadebate aya. Dr. Dendere, makadiniko?
Tiripo makadiwa.
Ndimi makatarisa gakava riri kuitwa iri, ndimi makatarisa debate riri kuitwa iri kuMiami kuFlorida. Chii chamukatitaurira? Chii chamanzwa?
Anyaya dzacho vanhu vari kupisana zvakaomarara. Asi ndaona kunge nyaya yeimmigration yamenge yakaoma chaizvo. Vanhu vese chiri kuitika pandi chekuti maDemocrats haasi kunyanyisa kuita disagree, vese vari kudivi rimwe chete, ndomaonero angu. vese vari kuti panodiwa comprehensive immigration reform, vese vari kuti ivo vanoda kuti vanhu vari kuuya kuzosika asylum vari kutiza zvinhu zvakasiyana siyana hondo kubva kunyika dzavo vakwanise kupinda muamerica vasingasungwe zviburikidza nemufananidzo wabuditswa makuseni uya wababa vashaika nemwana wavo ane 23 months vachiedza kuswima kuti vauye muamerica. Saka munhu wese adayira achiti ivo kana vava mutungamiriri wenyika vanenge vachida kuti maimmigrants akwanise kuuya muamerica. Chechipiri, vazhinji vavo vari kubvumirana kuti vanoda kuti pave ne healthcare provision iri universal to some extent, but vanosiyana vamwe saAmy Klobuchar vekuMinnesota vari kuti ivo vanhu vanofanira kuva nemaoptions eMedicare, Medicaid, pamwe chete ne private insurance, asi vamwewo vari kuti sameya wekuNew York vari kuti panofanira kuva neuniversal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiri muchipatara chaanoda. Nyaya yeaffordability yezvikoro mayunivhesiti yambobuda, vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani. Vamwe vanga vachiti ivo maloans emastudents ese anofanira kubviswa, asi vamwewo vari kudivire kuti kana tikadaro zvinoreva kuti nevanhu vanobva kumhuri dzine mari vanobvisirwawo mari dzavo.
Pane zvamaona kusvika parari zvino, wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani?
Ndoona sekuti Elizabeth Warren ari mberi, but ari strong pamadomestic issues, asi haasi very strong pamainternational issues, even panyaya dzemigration nenyaya yeIran yabuditswa. Ipapo ndaona kunge vaCastro vekuTexas vanenge vanombopindirawo vari strong. Chimwe chakachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pasocial media ndechekuti vanhu vanga vachitaura neSpanish. Varipo vanhu vatatu vadayira mubvunzo neSpanish, even though mubvunzo yacho yange yabvunzwa nechirungu. Saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavotes emahispanic voters, but it's the first time andazvoono zvichitika mudebate yemacandidates muno muamerica.
Dr Dindere, tinotenda chaizvo nezvamatitaurira. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuAmherst kuMassachusetts, Dr Chipo Dendere, ndanga ndichitaura navo vari kuMassachusetts muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau. Sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rinoti richaramba richienda kumabasa kwemazuva maviri chete. Vamunangagwa vanoimbisa vechidiki yebato ravo kuti vachaumba komisheni ichaferefeta nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.